Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 22/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reMDC rinoti richaendesa mutauriri weparamende kumatare edzimhosva kana vakaramba kupa nhengo dzebato ravo mari dzekubatsirikana. Human Rights Watch inoti hurumende inofanirwa kusiyana nevanhu vanoshanyira varwere muzvipatara asi igadzirise zvinonetsa vana chiremba pamabasa avo. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC rinoti riri kuronga kutorera matano mutauriri weparamende vaJacob Mdenda mushure mekunge vamisa mari dzekubatsirikana dzaifanirwa kupiwa kunhengo dzebato iri dziri muparamende. Nhengo idzi dzakabuda muparamende panguva yainge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutura mashoko avo kumhuri yeZimbabwe. Mutauriri webato reMDC uye vari mumiriri weHwange Central muparamende vaDaniel Molokele vanoti vachaedza kuita hurukuro navamudhenda vasati vaenda kudare redzimhosva. Vamudhenda vanonzi vakamisa mari dzemwedzi mishanu dzenhengo idzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMolokele.
SeMDC tiri kugadzirira kuti tiende kumatare kunokwikwidza decision yakaitwa naspeaker. But in the next day or two tichaedza futi kuti tiite hurukuro naye speaker tisati taenda kucourt. Saka tiri kuita acombined approach kuti tiri kuita diplomatic approach kutiri kuita kuti kana zvikaramba zvediplomati tosangana kumatare because tiri kuziva kuti speaker haana kodzero yekutora mari iya.
Ii mari yemwedzi yakadii yakatorwa iyi?
Padzakabuda mapepa nawo kwakanzi speaker atora mari maallowance mwedzi mishanu 5 months allowances.
Saka imi senhengo dzeparamende makaziviswa here zviri pamutemo naspeaker iwawo kuti ndo danho ravava kutora?
Rega nditaure mashoko pakatarisirwa inini senhengo yeparamende yakamirira Hwange Central. Handisati ndambotambira tsamba, handisati ndambotambira runhare ruchitaura kuti kune nyakadai. Ndakazviverenga mapepa nawo kuti ndozokataura naspeaker muparamende.
Saka munozokwanisa sei kutora matanho ekuenda kana kumatare edzimhosva imi musina chinoratidza kuti ndo matanho ari kutorwa naspeaker iwayo?
Zvakabuda kamuhansadhi and hansadhi kaite panhau riri official neparliament and osaka tichitumira delegation kuti iende kunoita hurukuro naspeaker. Obviously kana delegation yabva kuhurukuro izvozvi tatotaura kuti taakuenda kumatare finally or kwabuda riri mamwe matanho.
Asi muri kuramba here muchienda yanyu kumatare eparamende muchita mabasa eparamende?
Obviously, inini pachangu ndiri chairman weportfolio ya and teacher education. The whole past 2 weeks tai tichitendera Zimbabwe tichiita ripoti yede quality assurance. Saka tiri kutoshanda zvikuru senhengo dzeparamende. Tiri kuatenda macommittee meetings neassembly tichaiatenda.
Tinoonawo kuti matanho ari kutorwa aya ndeyekuti imi makaa mabuda muparamende muchisinga cherechedze mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Pane zvinozoita here kuti zvishanduke mushure mekunge matorerwa matanho aya?
Position yedu haisi kuchinja because tiri kuti isusu hatitsigiri utungamiri wavaED. Toziva kuti seMDC munhu akakunda sarudzo yepresident last year ndibaba advocate Nelson Chamisa. Saka tiri kuratidzira muchirungu inonzi political protest kuti tiri kuratidzira kuti hatisina kutsigara nokuti ZEC yakafoira kubvumira kuti vanhu veZimbabwe vasarudze mutungamiri wavo muchirungu tingati popularly elected president.
Kune vamwe honorable Molokele vanoti imi veMDC munenge muchiita sezvinganzi pachirungu madouble standards. kuti mune muchita mucherechedze mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa asi muchishanda nehurumende yavari kutungamira.
Isisi tinoremekedza office of the president, hatiremekedzi munhu. Saka mangwana zvinogona kuti president anonzi John nasi anonzi Peter. Saka tinoremekedza office of the president seMTC, hakuna double standard. But tinoti sarudzo raitwa last year president haina kubuda nechokwadi kuti ndiani akakunda, because tinoziva kuti munhu akakunda iadvocate Nelson Chamisa. Tikati vanhu veZimbabwe vaziva kuti kune mutsauko mukuru between office of the president nemunhu ari kushanda office of the president.
Mutauriri weMDC uye vari nhengo yeparamende inomirira wange central vaDaniel Molokele vari parunare neStudio 7. Zvichitevera kushaya kwatafadzwa Hilton Tamangani vari muusungwa, hurumende yakazivisa veruzhinji kuti vanhu havafanirwi kungopinda muzvipatara madiro vachiona varwere. Hurumende haisi kufara nekushora kwairi kuitwa, zvikuru sei nemasangano akazvimiririra mushure mokushaya kwavatangamani. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti hurumende ndiyo inotyora kodzero dzevarwere nekusavapa vana chiremba vanovarapa. VaMavhinga vanoti varwere vanogona kuramba kuonekwa asi havagoni kuramba kurapwa. Tabata vaMavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo nenyaya iyi.
Tinoziva kuti kubva gore rakapera mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa ndo vakaenda mukurumbira wekufamba muzvipatara vachiona varwere, vachisimbisa varwere nekutaura nevarwere. Zvaiva zvinhu zvaiyemurwa zvichifadza nekuti zvaiitwa nevakarerekera kudivi reZANU-PF. Nhasi uno nekuti vachamisa vazoendawo kunonamata nevarwere, hurumende yoti kwete musashanyira varwere. Asi munhu akatanga kuti nyaya iyi itekeshere ndiamai Auxillia Mnangagwa.
Saka vaMavhinga tiri kuti murwere azvisarudzire ega here pakati pekodzero dzake kana kuti ashanyirwe nehama neshamwari paanenge ari muchipatara?
Chinokosha ndechekuti ivo varwere pachavo vane kodzero dzavo, vanofanira kuti vataure zvavanoda, kuti vanoda here kushanyirwa kana kuti vanoda here kunamatwa navo. Munhu wese ane kodzero iyoyo anongotaura pachena kuti aiwa, ini ndakasununguka kuti namatai neni ndishanyire.
Hurumende haina chekuita here nevarwere vanenge vari muzvipatara zvayo?
Varwere vanoda kushanyirwa muzvipatara, vanoti vamwe vanotoshaya anoshanyira. Hazvisi zvehurumende kuti idzivise vanhu. Pane mitemo inotevedzwa mukasvika pazvipatara, vanenge vachida kuti vanamate, vanenge vachida kuona varwere.
Saka chinofanirwa kuitwa chii chinofadza hurumende pamwe chete nevarwere vari muzvipatara?
Chinofanira kuti chikurudzirwe ndechekuti kodzero dzevarwere dzinozadziswa kana zvipatara zviine mishonga, zviine vana chiremba navakoti vanoshanda vakasununguka vachiziva kuti homwe dzavo dzine mari yakaringana. Ndo zvinofanira kuti zvigadziswe nehurumende, ngaigare pasina nachiremba kuti vazive zvinofanira kuitwa kuti varwere varapwe, mishonga ive muzvipatara, zvikwanisiro zvekushandisa zvive muzvipatara, kwete kumhanyira kuti kodzero dzekuti vanhu vasashanyira vanhu muzvipatara, izvo zvipatara zvisina mishonga, izvo zvipatara zvisina zvikwanisiro, vana chiremba nevakoti vachitsutsumwa nemari shoma shoma yavanotambiriswa isingakwani chiro chii zvacho chekuti vakwanise kuenda kubasa.
VaDewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Kusawana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kana munhu uchida kuwana magwaro akaita seyekuzvarwa, kushaya mari yekufambisa pamwe neyekunonyoresa magwaro aya ndezvimwe zvezvipingamupinyi zviri kusangana nazvo nevamwe vanhu pakuda kutora magwaro akadaro. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wekunzwa kubva kune veruzhinji matambudziko avanosangana nawo pakuda kutora zvitupa nemamwe magwaro akadaro wakaitwa nezuro muvulawayo neZimbabwe Human Rights Commission ZHRC. Kushaya hama dzinoda kupa uchapupu hwekuzvarwa kwemunhu nderimwewo rematambudziko aya. Amai Anifas Banda vane makore 46 ekuberekwa uye vave nevana 6 vakura. Vakaudza musangano uyu kuti vakakura vari nherera vakatadza kuwana gwaro rekuzvarwa kusvika pari zvino, izvo zvakaitawo kuti vana vavo vatadze kuwana magwaro mamwe chete.
Ini ndakaedza kukawanda ndichida kutora chitupa, ndichida kutora birth certificate zvikatadza. Saka ndaingoti pandaenda kungoti chinda unotora una hama dzokera kwakabva. Saka nhasi ndasangana neve vanobatsira vati vachazama kuti vandibatsire.
Amaisifelani Piri vakati vana vavo vaviri avo vanove vatobva zera vakatadza kuenderera mberi nechikoro uye vari kutadza kuwana mikana yekuzviriritira nekuti havana magwaro ekuzvarwa. Vakati gwaro rekufa kwemurume wavo rakareswa kunyorwa uye hama dzemurume wavo hadzidi kuvabatsira panyaya iyi, ukuwo vekuchipatara chakazvarirwa vamwe vevana vavo vachiti vanoda mari yekuti vanyore magwaro ekuratidza kuti vana ava vakazvarirwa pachipatara apa zvechokwadi kana kuti birth record.
Ndine vana vari 6. 4 vacho havana mabirth certificate nemaID, so vari kunetsekana kana vachida mabasa. Havagoni kuona mabasa because havana zvinhu zvakakwana. Nechikoro havana kudzidza zvakanaka. Vava vacho vakashayika muna 2012. Changa chinetsa kuti nditore mabirth certificate ni date yacho. Date yacho yakanyorwa zvisiri right. Vakanyora kuti marriage, inini ndisina kuchichata nemunhu wacho. Ndizvozvo zvakanaka.
Vaelasto Mugwadi vanovesa chigaro weZHRC vakati munhu wose munyika ane kodzero yekuwana magwaro ekuzvarwa. Vakatiwo vezvipatara vana mvumo yekuramba kunyorera vanhukadzi magwaro anoratidza kuzvarwa kwevana.
Mwana ane kodzero yake zvichibudikidza bumbiro redu remutemo mukatarira section 81 inotaura iyo kuti mwana ane kodzero rokuti awane birth certificate, kuti awane zita. Izvi zvinopiwa pachena, hazvidi mubhadharo. Saka tiri kuda kusimbisisa shoko irori kuti zvipatara zvedu, makliniki edu, kana vana vachinge vabarwa ngavapiwe marecords of birth kuti vakwanise kuzowana mabirth certificates avo inovakodzero yavo.
Registrar General wedunhu rebulawayo amai Jane Peters avo vakange varipowo pamusangano uyu vakabvuma kustudio 7 kuti vanhu vakawanda havana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kuti munhu uwane magwaro akasiyana-siyana. Vakati zvakakosha kuti veruzhinji vakoshese kutorera vana vavo magwaro ekuzvarwa munguva yakafanira.
Birth record iyoyaka ndotsamba yakakosha yekuti mwana anyoreswe. Pabirth record ipo paya paya pakatonyogwa kunzi mwana ngaaregistwe within 42 days which is 6 weeks. Izvozvo mutemo chaiwo chaiwo wakatoiswa kuti mwana ngaaregistwe. Ende kana munhu iyeye akonewa kuregista mwana wake within 42 days, isusu sa registrar general takatosungigwa kuti isusu tetifana kusunga vanhu ivavo.
Nyaya yekutiwo vanhu vakawanda vematunhu ematabeleland vanoenda kunogara kunyika dzakadai seSouth Africa neBotswana nderimwe dambudziko rinonzi riri kutadzisa vamwe kutora magwaro ekuzvarwa sezvo vabereki vanofanirwa kuita izvi vachinge vasipo. VZHRC vari kuita ongororo munyika mose yematambudziko anosangana neveruzhinji pakutora magwaro akasiyana-siyana kusanganisira ekufambisa. Vachanzwa kubva kune veruzhinji mumbulawayo kusvika nemusi wechishanu zvondorino. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kuratidzira pamusoro pezvirango kuchaitwa nehurumende mumatunhu ose nemusi wechishanu kuchashandisa mari inoita mamiriyoni mana emadhora. Daily News rinoti mapurisa arambidza bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti riratidzire nemusi wechina, achiti bato iri harina kugutsa zvinodiwa pasi pomutemo weposa. MuChronicle, Zimbabwe Human Rights Commission inoti inoda kuti vanhu vazhinji zvikuru mudunhu reMatabeleland vawane mapepa avo gore ra2020 risati rapera. Makaterera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Chikamu chino tinopa watereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani akanaka vashamari va Studio 7 vatereri ve Studio 7 ini ndinoitwa mukoma David Nduna ndinoda kutaura maererano negurukuru kune masangano anosanganiswa kuda kuti vataure vurane panyaya dzenhaurirano yemasanction muZimbabwe umu. Pamasanction apa pando kuonesesa because pane nhaurirano yakakura. Ini maonero angu yanga ari pakutoti dai zvange zviripo zvekuti ada idzokere zvayanga yakaita mashandiro yanga ichingoita kare, and then kuendera zvekuti varungu zvavainge mashandiro yanga ichingoita kare, maybe zvingagona kuva vachitaurirana vakadaro kuku, maybe pangagona kuva pane sanduku, because tikatarisa magarira zvakaita pari zvinezvi kuti ivo vagona kuti varungu vovashayise mukana, hapana mashamba masankishen anozi anobviswa ngenyaya yekuti ava vanove vanode kugara kwakajeka pokuti vanhu havachazombunyikidzwi kuzorohwa nekuurayiwa kana vachinge vazopuwa zvinhu zvavo. Ngavaripe zvinhu zvavo izvozvo izvozvo, vangasaa kutoripa kuti mumwe ngamumwe ngaadzokere paainge aingogara, because vangori vana vemuZimbabwe ivowo varungu vacho ivowo ndomwavakatokurirawo. Eya, tinozviziva kuti ifungira vanhu atema yaya sei kutoondonga kwakasimba chaiko. Onai vanhu vakutambura pari zvinezvi. Tatenda kumanonoka tanonoka wande.
Mangwana nakanaka vana mukoma tanonoka nana mukoma jonga. Ini ndinoitwa Innocent Matongo ndiri kwaChivi. Ndataura pamusoro paFirst Lady mai Auxilium Mnangagwa vachema vachemera nyaya yemasanction. Dei zvituro zvavanoita masoja avo Mnangagwa pavanouraya vanhu muZimbabwe dei vachichema saizvozvo. Mapurisa avo Mnangagwa paanozvindikita vanhu mustreet dei vachichema kudaro, nokuti havangachemeri masanction kuti abve. Ivo zviri pachena kuti masanction anodei kuti abve, kungorespekta kodzero dzavanhu nekusatenga mavhoti masanction anotobva. Uyezve dei vachichema murume wavo paanohaya ndege kubva kuDubai kuti imutakure kubva kugweri kuenda kuBulawayo, ndege inokosta mamiriyonzi nokostira nyika. Dei paripo pavanobudisa misodzi yavo vangadei vari mai venyika chaivo chaivo. Uyezve vari kutenga dzimba kunana Dubai uko. Iyi mwana wavo tongai Mnangagwa ari kutora mari yenyika achipuwa matenda enyika, tozviziva matenda angu.
Studio 7 makadiiko, tinokutendai nezvirungo zvamunotipa. Ini ndinoteerera zvakanyanya, ndinofarira zvakanyanya chirongwa chenyu chezvitendero. Asi ndine chikumbiro kwamuri, ndokumbira munditumirewo zvekambo ako ke Christ like choir kamunonyanya kuimba kaya ndakatsvaga ndakashaya. Ndiri kuno kuZimbabwe, mukandibatsira ndingafarawo chaizvo. Munokwanisa kungonditumira paWhatsApp namba yangu iyoyi. Ndatenda.
Mamuka sei vatereri vose Studio 7 nevashamari veStudio 7, ini zvangu ndoita zvitandoita Kevin Mawiri. Ndiri kuda kubata zvangu nhau yezvirango zvekuti vanhu vanoda kutarisira kupe kutarisa zuva ri kuchengetedza zvirango musi weFriday zvakangofanana chikonzero. Vanoda kuti zvirango zvibvisiwe asi havatevedzeri zvinodiwa, kodzo dzavanhu dziri kuramba kutevedzekwa. Ike zvino vari kurova vanhu vanotengesa mugwagwa vachiuraya, saka vanoda kuti vapuhemari racho vaishandise kupi vasingagoni kutevedzera kodzero dzevanhu. Chekutanga ngavatevedzere kodzero dzinodiwa nevanhu, ndo kuti zvirango zvibvisiwe. Tinoda kuzira zvirango zvichowedzegwa pamusoro pezvimwe chikonzero, havadi kutevedzera zvinodiwa nemutemo. Ike zvino ndinosonjamisa akahwina vakati ndo vakahwina vari kurova vanhu vanagonyeto kanyika vakamwisa mvura yemusi wezhi, madhokuta anorobwa, vanhu vanosungwa asina mhosva. Izvezvo ndozvoisa kuti zvirango zviwedzere. Tinozvikudza kuti zviriwedzere kunyange tiri kuno kuSouth Africa, nekuti hazvibetseri kuti mari ive munyika yemari oga. Nyika dzakasungunuka dzinopa zvinhu zvakasungunuka kuvanhu vokuti vakwanise kurarama. Zvino ndaingonzi hurumende ari muhurumende anezigano ndovanokwanisa kuti vake. Ike zvino vanhu vanodya kamwe chete seshiri, hapana kudya muZimbabwe. Vanhu vari kutambudzika, mvura hamuna muZimbabwe. Zvirango ngazviitowedzera kusvika vatevedzera kodzero dzevanhu. Ndo zvatinoda izvozvo.
Vashamarari ve Studio 7 makadi yenyu. Muri kutaura na Musa. Naida mbotaura nyaya yaitaura na Mujuru pa live talk iyo kuti masanction anofanira kubviswa. Ndobva avunza kuti ko nyika iri kureva ne corruption kanzai wa president corruption vari kuiziva. Ine for sure Mnangagwa atori corruption. Atori corrupt singaiti. Mnangagwa unohaya private jet from United Arab Emirates achida kuenda Bulawayo achibva muHarare. Vanotenga motokari dzavo 200 mota dzokukambenesa. Votengera machifu motokari. Muzvipatara zvisina maambulance, America ndiyo inovatuma kuita izvozvo. Kavaitry kugadzirisa corruption yavo. Toona nyika ichienda mberi. Zvavo zvesadhaka zvekumacha izvo ndezvekupenga kuna kwazvinoenda. So matizi atene handana basa nazvo. Tazvino zvisina musoro kudero kuti ndanzi masanction abviswa. Hapana sanction rinobviswa. Ngavateerere chete zvavari kuudzwa neAmerica. Vari kutadza kuzviteerera vanhu vari kupambwa, vanhu vari kuurawa zvino pane munhu MDC akafa. Zvese izvo vari kuzvisiya zvakadaro. Saka voda kuti zviite sei.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Nemusi wachishanu shondorino nyika dzemusadhak dziri kutarisirwa kubatana neZimbabwe kuti dzikurudzire nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, gungano reEuropean Union nedzimwe kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika vachipomerwa mhosva yokutonga nedemo. Izvi zvakabuda muchisungo cheSadhak kuTanzania muna Nyamavhuvhu gore rino. Vhiki rino rese Studio 7 ichange ichitarisa nyaya yezvirango izvi kuti ndiyo here yapa kuti nyika iende kumawere kana kuti kutadza kutungamira nyika neuori. Nasi Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nhoroondo yezvirango.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly muna Gumiguru kuti zvirango izvi zvinofanira kubviswa.
These sanctions constitute a denial of the human rights of the people of Zimbabwe.
Zvirango izvi zvinokanganisa vana veZimbabwe nekutyora kodzero dzavo zvikuru.
Asi America inoti Zimbabwe inoziva zvinoda kuitwa nekudaro haifaniri kungorova bembera sekutaura kwemutedzeri weguru kotari nona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vaMatthew Harrington.
There are several steps the government of Zimbabwe could take that would send a strong signal to its own people and to the international community.
Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti iradidze vanhu vayo nenyika dzekunze kuti yave kuzvipira kushanda nevamwe. Izvi zvinosanganisa kuvandudza mitemo yakaita seposa aipa kuremekedza kodzero dzevanhu.
Zvirango zviri paviri, zvimwe zvinogona kutemerwa nenyika kune imwe nyika uye zvimwe zvichitemerwa nesangano rembatanidzwa wenyika dzepasi rino weUnited Nations. Southern Rhodesia ndiyo yakava nyika yekutanga kutemerwa zvirango neUnited Nations. Zvirango pasi peUnited Nations zvinoiswa neSecurity Council. Ko, zvirango zvakatemirwa sei kuRhodesia muna 1966? Tabvunza muzvinafundo munyaradzi munochivei avo vanodzidzisa paCollege of the Holy Cross muno muAmerica.
Nekusada kuti Rhodesia isasunungurwe kubva kuutongwa hwemaBritish uyezve nekusada kuti vatema vave nekodzero yekuzvitonga kuzere, vaSmith vakaparura yavakati ivo Unilateral Declaration of Independence, UDI, musi waNovember 11, 1965. Naizvozvo Britain yakabva yaisa zvirango zveupfumi kuvatungamiriri veRhodesia, vaIan Smith nebato ravo Rhodesian Front. Zvirango izvi zvakange zvakanangana neupfumi hweRhodesia. I think zvirango zveUnited Nations zvainge zvisiri hazvo zveupfumi, asi zvakarambidza dzimwe nyika kuti dzisatengese Rhodesia zvombo, arms embargo. Uye United Nations yakaisawo zvirango zvekunyadzisa vatungamiriri veRhodesia aya atinoti madiplomatic sanctions.
Mushure mekunge Rhodesia yatemerwa zvirango muna 1966, vaive mutungamiri wehurumende yeBritain vaHarold Wilson vakapika kumusangano weCommonwealth kuNigeria kuti hurumende yavaSmith yaizodonha mukati memavhiki mashoma-shoma kwete mwedzi. Asi izvi zvakava zviroto. Vamunochivei vanotsanangura kuti zvakafamba sei.
Apartheid South Africa yakabatsira Rhodesia kuti isanyatsorwadziwa nezvirango zveBritain. For example, yaipa Rhodesia zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa akaita sepetrol nediesel, pamwe nekupa Rhodesia zvombo zvekurwisa vatema vemuRhodesia vairwira rusununguko.
Vanokokera sangano reCitizens Manifesto vaBricks Bomber vanotiwo Rhodesia yakakwanisawo kugadzira zvimwe zvinhu zvakaita kuti ipunyuke mukanwa mamupere.
Pakasungirwa zvirango vakaita iya inonzi import substitution, yekuti vakatanga kutoita makambani nemafactory anga achigadzira zvinhu zvavainge vachiita nonge vachiimporta. Saka zvakatosimudzira industry kuti zvigonzi kuRhodesia kwanga kutori neindustry yanga iri more developed kudarika nyika dzakapoteredza zhinji.
Zimbabwe yakatemerwawo zvirango nedzimwe nyika dzinosanganisira Canada, New Zealand nedziri mugungano reEuropean Union. Muna 2003 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush vakatemera vamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru vehurumende nevamwe mubato reZANU-PF vanoti izvi zvakaitwa nekuti vainge vatora minda kubva kuvachena vachipa kuvatema. Pari zvino pane vatungamiri muhurumende nemubato reZANU-PF makumi masere nemana uye makambani kunyanya mapurazi makumi mashanu nematanhatu ari pazvirango zveAmerica. Izvi zvakateverawo kudzikwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economy Recovery Act kana kuti ZIDERA neAmerica muna 2001. Muna 2018 America yakawandudzawo mutemo weZIDERA uyu. VaHarrington vanoti mutemo wakawandudzwa uyu unonyatsoburitsa pachena zvinoda kuitwa neZimbabwe uye zviri kwairi kufuka kana kuwarira.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect.
Pamutemo weZIDERA wakavandudzwa, panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Muna 2002, sangano reEuropean Union rakatemerawo vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mazana maviri zvirango richivapomera mhosva yekutonga nedemo uye kubunyikidza vanopikisa nekushungurudzawo vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti yapa America mazita yevasungwa veIran yainoda kuti vasunungurwe vachichinjaniswa nevasungwa veAmerica vari mumaoko eIran, asi America haisati yazivisa paimire munyaya iyi. Mutungamiriri weIsrael vaBenjamin Netanyahu nezuro vakazivisa kuti vatadza kuumba hurumende yomubatanidzwa zvichitevera sarudzo yakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvinoreva kuti jada rekuumba hurumende rave kuendeswa kumutungamiriri webato rinopikisa vaBenny Gantz, avo vapiwa mazuva makumi maviri nemasere kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinoti richaendesa mutauriri weparamende kumatare edzimhosva kana vakaramba vamisa mari dzekubatsirikana dzenhengo dzebato iri. Human Rights Watch inoti hurumende inofanirwa kusiyana nevanhu vanoshanyira varwere muzvipatara, asi igadzirise zvinonetsa vana chiremba pamabasa avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.
Soku isika tisenda baku.